2020 Mo Ibrahim Index ye African governance iri kutiratidza iyo kuti Zimbabwe yakwanisa kukwirira ranking yayo kana takatarisa nyaya dze Foundations for Economic Opportunity and Human Development. Hongo overall rank yedu haisati yanyanya kukwira zvakanyanya zvayo tichibva number 33, but tiri kuona kuti pane ka improvement kaitika and kakakosha ikako.
Kosei muchiti izvi zvakakosha, Dr. Chitambafe?
Nekuti maripota akadai aya anokosheswa nevanhu vanenge vachida kuisa mari, vatingati mainvestors. Saka nyika kazhinji iri kuita progress yakanaka in terms of kusimbaradza nyaya dzegovernance, in terms of kusimbaradza nyaya dze even human development institutions. Zvinoita kuti mainvestor ade kunge achiisa mari munyika iyoyo, uye zvinoitawo zvakare kuti zvemabhizimusi zvivandudzike zvive nyore, not just even kumaforeign investors but also even ku malocal investors. Saka zvakakosha kuti tirambe tichiimprova performance yedu, tirambe tichistrengthena mainstitutions yedu yegovernance, kuitira kuti environment yedu iwe yakasununguka.
Asi vamwe vanenge vari kuti havatenderani nezvimwe zviri mugwaro iri, zvikuru pachitariswa nyaya dzehuori, vachiti havasi kuona zvinenge zviri kuchinja muZimbabwe umu, munoona senyaya?
Chiri kuitika ndechekuti hongu in terms of kuisa atingati mainstitutions oro mitemo tambo yedai bit of progress ipapo, basi dambudziko rinowanzo kuizouya in terms of implementation yemainstitutions. So on paper yes, pane progress, but I think pachine machallenge pakupractisa ma institutional reforms iyayo, nemamwe ma rules and regulations.